manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 22 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
tongokurudzira kuti aidha vanombomira kuita maelections kana vaona kuti hazviti kuti vamire gavachitsa zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvitachikedza maoko kana kuita masanitizers
sangano rinoona nezvesarudzo munyika rezesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus
kavirus ikako kana tumavirus itwotwo kunowanzoita kuti vanhu vangorwarirware zvakada kuita zvezvizvidziwadziwa zvemaflu zvakangodaro
tine hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano nezvenyaya yechirwere checoronavirus ichi
isusu sedenamo zvumushwira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga akutamba bhora
mutambi wenhabvu wedynamos okuwara munjodzi yemumugwagwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rurukurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika kusvika dambudziko rechirwere checoronavirus icho charura pasi rose ragadziriswa. Izvi zvinotevera kushayikwa kwezvekudzivirirwa kwechirwere ichi pasarudzo dzakaitwa nezuro muchegutu dzikakundwa nebato rinopikisa reMDC. Nunurai jena, anotipanya ino tevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin, amai Ellen Dzingane Kandororo, vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yanga iri kuchegutu, takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures, pama-polling stations osa ari maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yemasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi kana kuchitwasarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose saka chakwanisa kucontainwa kana vaona kuti hazviti kuti vamire gavachitsa zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvitachikedza maoko kana kuisa masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso toda kutiwo vadzivirirwewo nemaparty agents nemaobservers vese saka ngavanogona kufarudza zvavanoda ivo kuti vaite either kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi nengo yaimiririra MDC vareizi machekera vakawana mavhoti mazana maviri nemakumi mana uko nengo yebato rezanu PF vaprosper mutongerwa vakawana mavhoti zana nemakumi masere nemana vachitaura mushure nekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda vamachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vabhezese sendima yakasiyiwa nevaimbove kanzura mushakabvu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera
bvunzo manyukunyuku yekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburikidza nekushanda kukuru kwatakaita netriple C yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational retsigiriro akatipa
vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nengo yeZANU-PF vamutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamirira musarudzo kana kuti election agent vaGizmo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Yafamba zvakanaka zvisina uboto zvisina mutauro uwomwe tinotambira nekuti rizauti yaratidza kuti anga atungamira ndiye awina.
Patabvunza sachigaro weMDC mudunhu varaifo Magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo, vanoti sarudzo dzinenge dzakachena asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. VaMagunje vanoti vakatomira mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANU-PF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vaZiyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
Maitisi etodzi kuti pane mazita akanamirwa pabhodhi but pane maadress 3 ekunoton and I said it can't be. Zvinobzvishuwa, so I went, I was reading, one of the MDC guys comes, he greets me, I greet him very friendly and then solo shot me. Then I said, I know, okay, I've seen, can you call our polling agent so that I can find out how things are here? The polling agent comes, Amira Panda Morris. This guy with MDC Arambari, because but I don't know you, don't know what I have a demand, so I'm the polling agent. They got no excuse me, I need prices in the polling agent with Duba Aramba Kupa. Duba that let's move Kupa Panap. Takufamba Takwind, they come with their mop.
Kusvika pari nhasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabyelection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti varikurudzira makanzura avo ose kuti asimbise mabasa ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bato reMDC rakaparura svondo rapera chirongwa chinonzi Zimbabwe Lockout Coronavirus kana kuti Zimlock. VaChamisa vaburitsawo video vachikurudzira vanhu kuti vageze maoko nesipo sezvirikurudzirwa nemasangano akaita seWorld Health Organization kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muvideo iyi VaChamisa vakurudzirawo mutungamiri wenyika nevamwe vose vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire veruzhinji kuti vaite utsanana zvikuru panyaya dzekugeza maoko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata VaChamisa.
Chokutanga mahospital kana kuti maclinic munzvimbo dzakasiyana siyana dzemakanzuro ngave akagadzirira uye anomhanya mhanya kuva mubishi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuitira kuti vanhu vakakwata chirwere tikwanise kuchirapa, nekuti takaona kunana China, kunana Italy, kunana Denmark vari kutogomera, kunana South Africa asi huchapupu hwezvipatara zvakaisonaka zvine mishonga yechimanje manje nemishina yechimanje manje. Zvino yedi yakatsonga ine kwashi, ine urwere hwakadzama, mabhedha imwe haina makumbo, umwe zvipatara zvina mahwindo. Saka tachida kuona ndezvatinazvo pane chiri kuitwa here kumakanzuro hongu, zvingava zvinonetsa kuhurumende uko kumusoro kucentral government, asi local government hatingazvimanyemanye, ndozvatachida kuti zvivandudzwe.
Poitwa sei chaizvo?
Saka tatopa mashoko ekuti ngapaiswe mvura yakawanda panzvimbo dzinogara vazhinji, ngapasava nekuungana kwemapoka akakura, ngapavewo nemasanitaiza kana zvinoita zviuraye utachiwana zvichiiswa panzvimbo dzinenge dzine veruzhinji uye vanhu vakawanda. Tataurazve tikati nenyaya yenzvimbo dzinonzi maisolation centers kana nzvimbo dzinoiswa vanenge vascrinwa vakaonekwa kuti vabatwa neutachiwana nechirwere, panoda kuti pagadziriswe chimbi chimbi kuti vange vachionekwa kuti vabatsirikana here. Ndo zvimwe zvatativandudza nekujekesa. Ndosaka muchiona patakatarisira ipapa tiri kufara ne kumanyo kwa itikuwa neye muharare sindaira kutubula wayo sinikuwa saizo zokuwa na mtare pasipate hara kana tumakirinika ema kanzuro sirunga zirunga saizo
Tanzuko wakuti mapamu nyori wenyu anona neje nyaze utano basa rekuita vani nge wachiita sei
basa rao guru ndire kutuwa kumanya manya wachiona kutizunzaka mira sei wachiona kuti chive nekuziva kana kuti kawa kumangarwa kunenge kwaitwa kuti kuno kwaita dambudziko rakadai toda kuti kana paridzwa hwamanda tokurumidza kuti tese tite chirikiriki kugadzirisa kudambudziko risatekeshera nekuti rinofamba semoto kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi saka tinoda tikangoona papfungaira chiutsi totodzima moto usati waparadza matanda enyika kana kuparadza upenyu hwenyika
mutungamiri webato guru rinopikisa vanelson chamisa Vari parunare muharare. Kutanga nasi Studio 7 ichange chikupa idzidziso yechirwere chapararira pasi rose checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chakatangira kuChina uye chapararira zvakanyanya zvopakuti dzimwe nyika dzakaita seItaly dzitomborambidza vanhu kana kubuda panze chaiko. Chipatara cheJohns Hopkins University muAmerica chinoti vanhu zviuru mazana matatu vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemana vafa nekuda kwechirwere ichi. Mabhizimisi akawanda ari kumanikidzwa kuvhara kuti chirwere ichi chisapararire. Chipatara cheJohns Hopkins University chinoti muZimbabwe mune vanhu vatatu vabatwa nechirwere ichi. Muhurukuro yedu yesvondo rino tichange tichiita hurukuro nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva. Nhasi tatanga nekuvabvunza kuti chii chaizvo chinonzi coronavirus.
Coronavirus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakatoita kamhuri kemavirus anonzi coronavirus. Kavirus ikako kana tumavirus itwotwo tunowanzoita kuti vanhu vangorware rware zvakada kuita zvidziwa dziwa zvemaflu zvakangodaro. Mavirus iwo etingati mhuri iyo yemavirus akati wandei. Asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazipa amatsva ndopakabva kubuda ino COVID-19 inyu virus itsva pafamily yemavirus kana kuti mhuri yemavirus iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO taura kuti yakunzi pandemic vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavirus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese aya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda wanda mavhairasi acho mhuri yemavhairasi aya. Asi wachingo mavhairasi acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakanga kuChina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibva wakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti maflu twetinosiita tii hatiwanzwa kudaro toka kuti siyanei kacho. Asi mara nekuti munongochinzwe chii zvakada kuti fananei unonzwa munhu ari kukotsora ari kuhosira uya akunzwa kutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavharavhara zvakada kuti fananei.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ikwazwa mure Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navasame wadzai vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Tichikurukura pamusoro pezvechirwere checoronavirus. Viki rapfuura takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti pari zvino hazvisi pamutemo kuti vanhu vanodarika zana kana kuti 100 vasangane panguva imwe chete. Saka tabata vawadzai kuti vatudzewo maondora avo kuti danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vari kuruonawo sei. Vawadzai ndino mugamuchirai muchirongwa chedu makadei mukoma.
Ndakafara mukoma makadiwo.
Aiwa tiri vapenyu. Vawadzai takaona mutungamiriri wenyika vachitora danho rekuti hapachabvumidzwa magatherings evanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Makaritambira sei danho iri?
Aiwa danho iri tinoritambira sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Hatipo kukonzeresa kupararira kwezvirwere. Chirwere chinofunga vanhu vese vanoziva kuti chapararira nyika yese ende chakonzeresa kufa kwevanhu vakawanda pasi rese. Saka isusu semavhenda ibasawo redu rokumeka shuwa kuti tinobatsira patinokwanisa kubatsira. But tinotarisirawo kuti tinge tichiwana information yakazara kuhurumende nemakanzuro zvinenge zvichirevei paushando hwedu, zvinenge zvichirevei patinoshandira, tichabatsirwa sei nehurumende kuti ange pane utsanana.
Mungati danho iri rakatorwa nehurumende richakanganisa nzira yamunoita business renyu?
Obviously zvichaaffecta maprofit, zvichaaffecta mabusiness edu semavhenda. But tichitarisa kuudzamu hwedambudziko ratinaro, ndinofunga zvinhu zvatinogona kutora kuitira kuti tigadzirise dambudziko ratakasangana naro senyika. Zvisingarevi kuti isu hatichikuda kurarama. Hurumende painenge ichipa mamedhas akaita sewaya inge ichibudisawo pachena kuti isusu semainformal traders tinokwanisa here kuti tinge tichiramba tichitengesa even kuri kuti manhambasi odziswa. But ndezvi toda kuziva kuti hurumende iri kuzviita sei kuti tikwanise kuramba tichirarama.
Takaona kambani yeEconet vachiisa mabezin ekugeza maoko. Chinangwa chiri chekukurudzira kuti vanhu vageze maoko avo. Nemaondo renyu danho iri riri kubatsira here vanhu vari pasi pesangano renyu sezvo vazhinji vachishandira madhorobha?
Danho rinobatsira ende toda kutotorawo mukana uno ndinotenda nemukana wematokisa emini kuti titende vanhu veEconet nechirongwa chavakaunza ichocho. Isusu seboka reVSET tine urongwawo hwatiri kulonja mazuva maviri matatu ari kuteera yatiri kuti isusu comprehensive informal sector COVID response plan and chinangwa chedu ndechekuzivisa mamembers edu kuti tobatsirana sei nemaauthorities, tobatsirana sei kuti tigadzise dambudziko ratinaro kesei.
Aiwa takunzwa vawadzai, sezvo nguva yadyana ndachikumbira kuti mumubva mangoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti imi munobatika sei sezvo mambo wonyatsotsanangura mukati sesangano makatarisira kutanga chirongwa chichange chichidzidzisa vanhu kuti vanofanira kuita sei kuitira kuti nyaya yecoronavirus idzivirire.
Mahofisi edu ari panumber 5 Wembley Crescent kuEastleigh. Tine vamiriri vedu vanowanikwa munzvimbo dzose, matauni ese, Harare, Bulawayo, Gweru, Mafinga. Vatinokwanisa kuti tilinge navo kana vanhu vakauya pamaofisi edu ipapo. Tichange futi tichifamba nharaunda mumataundi muri kushandira mavhenda tichipa information iyoyo kuti munobatani kana masangana nedambudziko panguva yamunenge muri muchishanda.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Samo, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Hatotendawo nemukana wamatipa kuti titaure nemhuri yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nhasi muchirongwa tanga tina vaSamuel Wadzai vesangano reVSET tichibata nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tichange tichiendera mberi nenyaya iyi nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, icho chinotanga na 8 chichipera na 9 pm. Tine urombo mhuri yeZimbabwe kuti hatichikwanisa kukupai chirongwa ichi semazuva ose. Saka mukana wokutifonera kuti mupinde muchirongwa hapana, asi kana muchikutipawo maondo renyu titumirei mavoice notes pawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tichamashandisa pachirongwa The Connection. Munokwanisa kundibata patwitter nepainstagram at BigMike3BIGMYKE3, ndiyo username yangu. Mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndini Mike Hove. Muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo kwapera vhiki rimwe chete, chikwata cheTaliban muAfghanistan chati chakunda chikwata cheIslamic State mudunhu reKuna. America inoti haina chivimbo chekuti chikwata ichi chakundwa zvachose, ichiti chokwadi ndechekuti hachisina simba rakawanda mudunhu iri, asi chichirimo munzvimbo dzekumaruwa kunyanya. Chikwata cheTaliban chinoti hachisi kuda varwi veISIS munyika iyi. Nyika dzakawanda muAfrica dzawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus. Asi Rwanda ndiyo nyika yekutanga muAfrica kuudza vanhu vayo kuti vagare mudzimba vasingaende kumabasa kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu vanosvika churu chimwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Manero akanaka vatereri. Ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Sesvondo rapera, nhasi tiri kutarisa chitendero cheIslam tichipedzisa hurukuro yedu naSheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nekuvabvunza pamusoro pemitemo yechitendero cheIslam yesharia, uye kana vanhu muZimbabwe vachitambira mitemo iyi sezvavanoita kune zvimwe zvitendero.
Kana tichiti sharia, tingoreva gwara rekufamba pariri rinenge rakabva kuna Mwari. Gwara rakabva kuna Mwari iri harina kubvira rakachinja. Kana tichitora kubva kumaprofita vakatanga kuuya, kubva kunguva dzaana Noa, ana Abrahamu, vana Mozisi, vese mitemo yavaingodzidzisa iyoyo ndiyo inonzi sharia. Dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanosiya zvavanzi naMwari, torai izvi, fambai nenzira izvi, voda kuteedzera zvavo zvemuhana dzavo, voda kufamba nezvavanoda ivo kwete zvinoda Mwari. Chinonzi kutenda kuita kuda kwaMwari. Kana munhu uri pakuzvipira nekuzvidukupisa pana Mwari, hapana chinofanira kukuomera pakutora mutemo waMwari kuuyisa mukurarama kwako. Semuenzaniso, pamutemo waMwari panotaurwa kuti anenge aba akabatwa nemurayiro woko. Mitemo yakapiwa naMwari yekuti zvikaitika kaviri katatu izvozvo vanhu vakaziva kuti izvi zvindinosara ndisisina ruoko. Kana kuka kunopera, izvozvi tiri kutambura pano panyika, kana muno munyika yeZimbabwe, tiri kutambura umbavha hwakawandisa, uye vanhu vari kuchema nenyaya yehuori umbavha hwese ihwohwo. Mutemo waMwari ukanzi ndaushande, umbavha hunopera. Saka mutemo waMwari hapana paunoshatira vanhu. Asi isusu tisu tinoda kusarudza zvedu isusu zvisiri zvaMwari, zvinobva zvatishatira upenyu hwedu horamba kufamba sezvatiri kuona imo munyika medu muZimbabwe imomo, kuti zvino hazvisi kufamba nekuti takabva pagwara ratakapiwa naMwari kuti tinge tichirarama pariri.
Mungade kuti chii kuvanhu veZimbabwe vakaterera chirongwa chino?
Chandinongoda kutaura inini kuvanhu veZimbabwe ndezvekuti zvese zvinenge zvichitinetsa minduro iri pakuti ngatidzokei pakurarama pagwara raMwari. Uye isusu tikatarisa kunze uku munoona vamwanhu vachirwisana. Isusu ngatisatore kurwisana kuri kuitika kunze uku, tokuunza muno, toenderera mberi nehondo dzisiri dzedu, tozvitorera ipapo totanga kurovana tichitemana. Hazvina zvazvinotipa pundudzo izvozvo izvi. Chatinongoda ndechekuti mukurarama kwedu ngatiraranei murunyararo, ngatiparidzei nhaurwa yerunyararo, uye pakuita kwatinoita ngatizivei Mwari, tochema kuna iye Mwari. Izvi zvinoita kuti isusu muhana dzedu tinge tiine runyararo rwakazara, nekuti zvese zviri kutinetsa izvizvi inyaya yekuti kugadzirisika kwazvo ngatingodzokei panzira yaMwari. Uyewo chimwe chandinoda kutaura ndechekuti mukaona mungawe muma social media vanhu vari kuruvengo rurikuwandisa even muyadzo zvitendero kunzi makristu mamuzilemu nevamwe zvakasiyana siyana vanongovenganirana nyaya yekuti uyo akunamata chitendero chake uyo akunamata chitendero chake vanhu vachingokakavadzana saka ruvengo irworwo ndoratinenge tichiti aiwa ngatidzidzanei inini ndiri muslim ndodzidza zvechikristu kana zvechihindu kana zvechijudha neivavo vezvitendero zvingavadziwe nezveislamu kuti tinzwisisane tigone kugashirana zvakanaka mukurarama mwari vanotitaurira muchapter number 16 vhesi ya125 yemukurani kuti kana muchideedzera kunzira yamwari ude ila sabili rabbika bilhikma deedzai zvine ungwaru kunzira yamwari kana kuine zvamunoda kutaura nevanhu moita walimauibatila hasana nemharidzo yakanaka nemashoko akanaka mashoko ekuvata naivavo mashoko ndinoda kuti ndikumbire kuna mwari musiki kuti vave vanotipawo simba nemhudziye rudo vajare muhana dzedu tese senyika tidanane uye tirarame murunyararo amen
nedzidzo yatapiwa naSheikh Henry Balakazi mukuru weZimbabwe National Zakat Fund ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka uye muite zvamunoudzwa nevezveutano mazuva ano takatarisana nechirwere checovid-19 Ishe ave nemi
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo Mutambi wechikwata cheDynamos Patson Jaure aita njodzi yemugwagwa nhasi mangwanani uye abva aendeswa kuchipatara. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao.
Tiri kurwadziwa nezvaitika zvekuti anotambira chikwata chedu akuwara mushure mekunge motokari yanga arikufamba naye aita tsaona. Mapurisa ari mubishi rekutsvagurudza kuona kuti chichaitika vachii chingave chakonzeresa dambudziko rakadai isusu seDynamos tinomushuvira kuti aite zvakanaka akwanise kuti panotanga season anga akutamba bhora aite zvaanoziva zvekutamba bhora zvoita kuti vatsigiri vedu vaone mufaro
njodzi yaitikira kupi uye nguvai
tise mukati mekutsvagurudza kuti tione kuti kwanise kubudisa information yakanyatsokwana asi tinonatso kuti haasi hake panjodzi yakakura sereke
mungazive kuti ari kuchipatara chipi pari zvino
ari pachipatara chepari renyati
mutauriri wechikwata cheDynamos Vatinashe Farao vari parunare muHarare Zvongo idea pera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sangano rinoona nezvesarudzo munyika rezesin rokurudzira kuti sarudzo dzimbomira kuitwa munyika senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe mutambi wenhabvu weDynamos Patson Jaure okuvara munjodzi yemumugwagwa nhasi mangwanani Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.